Hurumende ndiyo yakatotungamira. Mukada kuziva imini kuti mitero kutanga panapa muzvino wachikumi mitero yemacorporate taxes anonzi maQTD iri kunzi zvikamu makumi mashanu kubva muzasi zvinofanira kunge zvichibhadharwa nemari yezvidhi. Zvorevei? Zvoreva kuti nemari yese yatinayo yemazvidhi inenge ichinoperera kumitero iyoyo. Saka hurumende haigoni kuti ichizuva rimwe chete yotomhanya yoti zvese zvachinja mumazvidhi. Aiwa, ndosaka ndataura kuti rwendo zvinodawo ungwaru nekutarisira kuti tikazongodaro tikamhanya kamwe chete tese nyika yacho inozofambika zvakanaka here? Nekuti takati mazvidhi iwawo haasi ekungobira sejecha, anotobirwa maringe negoridhe ratinenge takabata kana nemari yekubvise nyika yatakabata. Saka hongu tingava nechiito chekuti dai zvose zvatengeseka kumazvidhi sekutaura kwamaita mafuta edzimotokari. Asi mafuta edzimotokari anotengwa anodarika bhiriyoni remazisa pagore roga roga.
Saka chinotadzisa mazvidhi kuti atenge petrol kana mafuta edzimotokari kubva kunze chii iyo mari yacho iripo?
Ndakakuudzai paya ndikati mari yatinayo yemazvidhi mari yakambowanda sei? Iri pasi sezana remamiriyoni. Saka zvorevei? Zvoreva kuti haungaiti sebenzi roti munhu wese anoda kutenga mafuta edzimotokari anofanira kushandisa zvidhi iyo zvidhi racho risina kuwanda kusvika ipapo. Panozivisa kuti mari irimo munyika pano umwe noumwe zvikamu zvinotarika makumi masere kubva muzana, more than 80% imari dzemazisa. Nyange mukata kuti zvese zvichengete nemazvidhi hazvigoni kuita nekuti vanhu vazhinji muhomwe make mune zvusa. Saka ndidzo pfungwa dzinenge dzichingoripo, kungoshandisa pfungwa kuti hazviiti zvinotaurika. Asi tinoziva kuti ndozvinodikwa nevanhu, asi chimiro chacho hachitenderi panguva ino. Asi patinenge tichifamba tichiinda zvidhi richiwandawo munyika, zvinoreva kuti chokuvimbisa kwakaitwa nehurumende. Hurumende inenge ichiwedzerawo kutambirwa kunoitwa zvidhi kune zvese zvainotengesa. Rwendo rwatinenge tichifamba tichiziva kwatiri tabva, uyezve hatifani kukanganwa chazuro nehope.
Tingaona here mabhanga achitanga zvakare kushanda zvekupa vanhu chivimbo chekuti vange vachienda kunoisa mari kumabhanga pane kuchengetera kudzimba zvatiri kuona pari nhasi?
Ndizvo zvatinorwisana nazvo izvozvo, tichibatsidzana nawo mabhanga, tichigogodzera nekurovedzera panenge pakasarira nepanoda kugadziriswa. Saka ndabva kutsanangura paya ndichiti misangano yedare remari ndiyo zvinhu zvainenge ichitarisira kuti saka papoitwa sei, huo pachakasarira pogadziriswa sei, huo kusvika tachisvika. Saka ndo patakaisa pfungwa dzedu, ndopatakaisa njere yedu kuti taicharamba tichipagadzirisa kusvika tasvika. Nekuti kana vanhu vakaramba vasina vimbo nemabhengi, vasitakurambana nemabhengi, vava kuti hachisina basa muupenyu. Zvese zvatinenge tichitaura izvi hazvigoni kundobuda sematarisiro atinenge takazviita.
Saka panogadziriswa sei ipapa vagwanyanya?
Kune basa rakakura rinofanira kuti ringe richiitwa, rakatotanga riri kutoitwa nebhanga guru rehurumende, kuti mabhanga saye achishandidzana nevanhu, ukama hwavo nevanhu vachigona kundotereredzeka kunosvika panofadza. Mungarada kuziva inini kuti ivo vamushaya vanhu dokta vakatotinyaradza, vakatitsikisa misodzi, vakati aiwa ndinoziva kune vanhu vanoisa mari dzavo kumabhengi, vaisa mari dzavo kumabhengi nezvopera wodzokera wonzi mari yako yadyiwa nemudzuru uri kubhengi. Vakati aiwa hazvigoni kudaro, munhu woga woga ane mari iri pasi sezana remadhora remayusa kana kuti yakafanana kumazvidhi hakuna achabatirwa mari. Chakasiya mari yako henge haubvumirwi kubata mari kumunhu iyoyo. Saka handii muri kuona kuti ndo zvinhu zvinotaridza kuti pane chido chekuti zvinhu zvive nesanduko iripo.